azifanire kudai muchamafunga mai unwa munopopotera mai nyangwe vaiti mire kusaisa mai iombe yamatenga inokumadzise vakawanda iombe yamatenga inosuma unokuvana iyamatenga inokumadzise takawanda iombe yamatenga zvinotinopakara sei pama kuti zvidzimbava munhu ndimai vava apeiro kudzuwa mai vava funga yekare kare zvamai vava asi vakazvichinja amai vava mwari komborerai amai vava nyangwe zvidii mai ndimai zvamaipfeka kunyange zvamaidya pakurara nekufuga nemai vava mai vaitomira sasaimba pazvaitapira nyangwe pazvai vava mukoma vane ngozi amai vava ende muchavafunga mai iombe yamatenga inokumadzisa vakawanda iombe yamatenga inosuma unokuvana iyamatenga inokumadzisa takawanda iombe yamatenga zvino tinopagara sei pamba auone kukosha kwavo mama especially varipo pamba unovapindura zvawanda nezwiriri pamusoro uchabengenuka zvanzi vafa makandikoshera amai chisanga ndokutendai kakawanda makangogara muchindipa rudo rwepamusoro ana mai makanyanya wonwa munonongedzera mai azvifanire kudai muchavafunga mai wonwa munopopotera mai nyamwe vai.